kana vari ivo munhu anotedzera zviri mubumbiro remutemo, sei ivo vakabvuma kupinda pachigaro muna 2017 musure mekunge munyika maita kubviswa kweaive mutungamiri wenyika nechisimba yatingati pachirungu iku. Saka zvese zviri kuitika izvi tiri kuona kuti vamunangagwa ngavabude pachena.
Ko sei muchidaro vakabuda kapachena nezuro vakumara?
Bato ravo riri kutonga reZANU-PF rakaenda kuconference rikanoita resolution inova number 1 yekuamenda constitution kuti ivo vakwanise kupfuurira mberi vari mutungamiri wenyika. Saka zvese izvi tinoti ayo ngavaregere kungozvitaura, ngationei zvichiitika paground sekuti vamise voise vari kuti 2030 vamunangagwa muofisi vari mubato ravo, maministers avo nevamwe vakasiyana siyana vari mubato reZANU-PF vari kufamba vachitaura nhau iyi. Saka nhau haingopereri bedzi pakutaura kwavo, asi ngavaitewo action inosapota zvavari kutaura muchidimbu. Saka isu hatizi kuzotambira kana kuteerera zvavakataura, asi tinoda kuona zviitiko zviri pagiraundi zvicharatidza kuti zvedi mutungamiri wenyika is a constitutionalist, zvakare haazi kuda kurambira pachigaro.
Ko imiwo sesangano chii chamuri kuita kuona kuti bumbiro remitemo harina kuiswa chimwe chigamba?
Tiri kubata pamwe chete nezvizvarwa zveZimbabwe kusanganisira vari mubato reZANU-PF kuonesana kuti bumbiro remutemo iri ratakanyora muna 2013 harinangani nemunhu, haritarisani nemunhu, asi rotarisana nenyika. Saka tiri kufamba tichipa zvikreta maplatforms emuonera pamwe nekuwirirana pamwe chete nevanhu nemamembers edu eCrisis Coalition neruzhinji rweZimbabwe kuti nhau iyi yebumbiro redu remutemo haringakwanisi kunge richiamendwa nekuda kwezvido zvemunhu mumwe chete, asi nekuda kwezvinobatsira nyika yeZimbabwe nekuseva majenerations achazotevera emuZimbabwe.